This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera, chikunguru 16, 2016. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Iyo vachakonisa musangano pavanenge varedi vakuru zvichangodaidzirwa varombedzwa kuti mhepo dzikotsika. Vachangotidaidza kuita musangano havasati vatipatai.
VaElias Mudzuri votaura nezvekudomwa kwavo semumwe wevateedzeri wemutungamiri weMDCT.
Tinoda minimum program kana minimum platform inoita kuti vana mavarige vachiti zvavanoita vanokwanisa kuita namafactors avo ari pazvii kutika mafactors iyoyo vana tagamuka vana mafactors avo.
Varugare Gumbo vanoti masangano akazvimirira pamwe nemapato ezvematongerwo enyika anofanira kutsigirana kuti munyika muve neshanduko. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vari kutarisirwa mumazuva mashoma anotevera kugara pasi nevateedzeri vavo vatatu kuti vaone kuti votora gwara ripi. Vatsvangirai nezuro vakadoma vaNelson Chamisa navaElias Mudzuri kuti vabatane naMuzvare Tokozani Kupe sevateedzeri vavo mukuedza kugadzirira sarudzo dzemuna 2018. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMudzuri tikavabvunza kuti vanonzwa sei nekudomwa kwavo.
Kunzwa kufara nokutenda kuti tapuwa basa rakati omei asi tofanira kuriita rokubatanidza chivanhu veZimbabwe. Toda kuti tibatsire mukuru atiapoinda ati tiite timu yokubatsira kuti tivambuse vanhu veZimbabwe nemaproblema avainawo. Saka ndinoona sokuti tichagara pasi toirana vamwe vaVP vakuru vaikupe VP vachamisa naive mukuru votirayira zvavada kuti tiite. Tosevenza takanangana nokuti vanhu vobatanidzwa sei, takanangana nedambudziko reekonomi apa nomusangano weMDC uchibatana kuti tisvitsane patakananga kwekuti nyika ipinde mumaoko emaZimbabwe ese.
Saka munotarisira kuti muchaita musangano riini navatsvangirai nevamwe wenyawo?
Iyo vachakonisa musangano pavanenge varedi vakuru zvichangodaidzirwa varombedzwa kuti mhepo dzikotsika. Vachangotidaidza kuita musangano havasati vatipatai.
Saka pari zvino hamusati maziva kuti imimi munenge makabata chikamu chipi chaizvapa?
Hakungobatsira kuti kurayirana kuti tofambisa musangano weMDC sei. Ndozvataudzwa so far kuti toda kungobatsirana ivo somunhu anomboti remekei neurwara ora sokuti tikaisawo misoro pasi takati wandei tipa pachinhano chavatipa ichocho tichivabatsira tinogona kuyambutsa vachitituma kuti wemanyawo. Ndozvaaitira chete.
Asi kava muvari kuti pamwe zvinogona kuunza ropa rakaipa pakati penyu namaikupe zvinenge zvichifamba sei? Munotarisa kushanda zvakanaka here?
Tinenge tichivakudza semukuru wagara aripo vakaiswa neCongress. Ini pachangu handioni tinounza ropa rakaipa. Chatinongoona ndechekuti toitavaka musha unobvumwa neZimbabwe unoziva MDC wokuti chi vanhu vaone kuti toda kunovasvitsa papi.
Mumwe wemuteedzeri wevatungamiri weMDCT vaElias Mudzuri vari parunare muHarare. Mutauriri webato rinopikisa reZimbabwe People First rinotungamirirwa naMai Joyce Mujuru varugare gumbo vanoti masangano akaita sehashtag this flag tajamuka nemapato anopikisa vanofanira kubatana kuti munyika muite shanduko. Mukuzeyanya iyi tabata vagumbo.
Isu mavonera tiri kuita ndokuti tinoda United Front. Kana tichiti United Front tozira kuti tinoda minimum program kana minimum platform. Inoita kuti vana mawarire vachiita zvavanoita vanokwanisa kuita namatractors avo ari pazviri muchiita matractors iwo vana tajamuka vana matractors avo matrade union vana matractors avo vana zvorwadza yemavendors vana matractors avo hatitenderanei kuti vamwe navamwe vana matractors avo asi hatitenderanai paminimum program yokuti zvatinofunga kuti zvakaita muZimbabwe ndezvipi toita sei nazvo kana zvikatangwa netajamuka fine vanhu vese munyika vanofanira kunge vachitsigira izvozvo kana tikatangwa namatedion kana mateachers namacivil servant vanhu vese ngavatsigire izvozvo
asi imi makagadzira here kuti munge muchishanda nevamwe vanopikisa
chaizvo that's why this advocate akangoti tive neminimum program minimum platform yokuti tiite zvipi tofanira kushanda navo hatinya tisingadi kuita iko zvino ndechekuti vamwe vanoti hatiite alliance vamwe vanoti tichoda kuita coalition and so on all those things zvese zvinokozera kupesana hatidi kuti tipesane toda kuti tive neunited front kuti vamwe vanoita programu yavo asi toitsigira vamwe vanoda kuita zvakati tochitsigira kana tichoda kuita zvakati votitsigira and so on.
Avo vanga vari mutauriri weZimbabwe People First varugare gumbo vari parunhare mugweru. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nasi tiri kuenda kwaZvimba uko tiri kuita hurukuro nemumwe mugari weko vamucheka wakasunga beta avanoti havasi kufara neuori huri kuitwa munharaunda yavo.
Kunharaunda kwedu kuri kunoisa uori hwanyanya kumabhesi.
Ndiani ari kuita uori apa?
Hatiuziva kuti chii chiri kuitika kana kuti ikomiti yekukliniki here namambo varimo mukati here hatiuyazozivisisa kuti chii chiri kumboitichi.
Tiri kunzwa kuti muri kunzi mubhadhariswe mari ndedzei idzi uye muri kubhadhara mari?
Uri kungozibhadhara dhora nyange usingarware kukliniki kunyange usingarware kana uchinge watadza iwo wobva wanzi uri kuendeswa kwamambo handi mazvona mambo wobva wapindira wobva watokusunga iwe kunzi wategerere kubhadhara dhora iroro roko wabvunza kuti ko mari iyi ndeichi yanzi tichibhadhara gadi. Gadi wedu isusu anopiwa $100 pamwedzi saka mahousehold arimo adhimedi anokwana kuita iwo 1.2 saka zviyoti isusu tiri kubhadhara 1200 pamwedzi gadi anobva atokwana gore rese asi imwe yese hatisuziva tiri kuenda kupi.
Munopiwa maresiti here mari dzamune mabhadhara idzi?
Resiti yacho chinongoriwo chiresitiwo zvacho hachina kumbonzi chii haidi chiresitiwo resiti uchongonzi chiresiti hachina hachitauri kuti kliniki kana kuti chii.
Saka mukaendeswa kwamambo munenge moitwa sei chaizvo?
Mambo anobva atotaura kuti huyai kunoku kudare kwangu votanga vanzi bhadhara mari yedare.
Mari yedare imari imanjapa?
Mari yedare yobva yanzi $10 namambo.
Anonzi ani mambo wenyu?
Anonzi Mapani.
Makambotaurawo here kana nemumiriri wenyu mudare reparamende kuti hamusi kunzwisisa kuti mari idzi dziri kufamba sei?
Takapedzera kumuona kare achitsvaga mabhosi edu hatina kuzombomuona kunoku.
Ndiani anokumirirai mudare reparamende?
Anonzi Ziyande Ziyande.
Gadhi uyu anenge achiita basa rei chairo? Pari kubiwa here pakirinika?
Kana vachinzi ari kuchengeta anenge achimbodzi ari kuchengeta hapana mbobiwa badi anenge achimudziviri anenge achichengeta ipapo.
Ko kunze kwenyaya yehoriyo yamusiri kufarawo nayo zvinhu zvakaamira sei tichitarisawo nyaya dzechikafu nezvimwe?
Nyaya dzechikafu dziri nani zvacho izvozvi tatitori pachizere vari kupowo machembere nevarimwe vari disadvantage vanorwara nechii vari kupiwa izvozvi chibatsi.
Ko imi muri kuita here zviya zvefood for work?
Zvefood for work vakabva vatoti mamwe mabhuku akakura nevanhu vakawanda vakabva vanzi kirege yekutoenda kufood for work ingogara ikoti.
Saka muri kudyei chaizvo? Muri kurarama sei?
Ko kwakungotiwo zvaunenge wangokwanisawo kungoitawo ndizvozvo chaizvozvo upenyu hwacho hwakatongooma mukomablessing.
Avo vanga vari mugari wekwaZvimba vamucheka wasunga beta vachitaura vari parunhare kwaZvimba kwakare. Hatinokwanisa kubata mambo Mapani kanawo vaZiyambi Ziyambi nekuti vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo.
We love you. Saverio.
Yeah.
Tete Precious.
Now we're Chief Chiyama.
My Instagram.
Yeah, man.
Ndafaza my sister. Ndafaza munu wese my sweeter. Doro tandira basita faza variba zita faza gana my ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini noitwa Shiltoman, aka Romeo Anthony the Dancer, Fada, Makatera Studio 7.
Yashika nguva yekuti timboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi.
Chingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nambuya Chinjai vanogara ivo kwaChivi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Iri ndonzi mbuya Chinjai matizirofa iri paChivi.
Kwakamira sei kwaChivi pari zvino mbuya matizirofa?
Achivi zvokandi hakuna kumira zvakanaka nezvara iri kuno tabaiwa nokutengesa tichitengesa makwakwa nei zvose.
Saka muri kurarama sei imi nemhuri?
Tiri kungorarama newaku kwakuka ukawana une zvimhunga wokupavo ukaona nezviri kwezvavo kupavo uchingobikira vana.
Mhuri yakakura sei?
Ndina vazukuru kuti warufu.
Vana vari kupi pari zvino?
Shamwari zvakaoma. Vana vari dzondi kwavakatizira kunotsvaka mabasa. Vamonogorigibva ava mubhokisi. Usingazi kuti mwana wangu akagwara sei kana kuti wo mwana wangu ndakamba mukurungira porichi. Hazviiti, vose vakatizira dzoni.
Saka vari kukwanisa kupota vachitumira here mari yekuti imi nevazukuru muwanikwe muchirarama? Zvinopoitwa sei mbuya pamira pakadai?
Isi tatasare tunana ava mawarire ava vafunga zano rokuti kwai nana chajamuka ndovatanofarire kudai vava vanhu vezano vanga shava kagavo pazvigaro vamwe vatinde vane ropa mashatema dzinobuda ropa.
Kumamisha ikoko muri kunzwa here nezviri kuitika kumadhorobha panyaya idzodzi dzavana tajamuka navana Pastor Ivan Mawarire?
Tinoziwa chaizvo, tinotamungana
chimwe chamukadi kutaura zvenyu imi sambuya muchitaurawo mhuri yeZimbabwe yakateerera.
Ini ndakada kuudza vanhu veZimbabwe kuti nguva yakwana, mutsvakirai chero ndikamuona ndomubereka.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai mbuya Chinjai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Bye bye.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu wedu Our Lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe watinotarisa vatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tirikuenderera mberi nehurukuru yedu nemunyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda. Vamatema Danda, mazuva apera ya vamatema Danda vakambotaurawo kuti kuoma kweupenyu kwakabvira munguva yaSmith kwakapinda munguva yaisapu, iye zvino maamuchimbochengetwa nemhuri vana naadzimai. Zvino adzimai vaakutadza zvakare kunga vachikuchengetai, havachakwanisa kuenda vachinotenga zvinhu kunze vachiuya vachitengesa. Mungatsanangura ipapo?
Nyaya iripo ndeyekuti tinofanira kubudirana pachena tichionesana ichi chakati chiri kuitika chiri kukonzeresa zvakati chakati chiri kuitika chiri kukonzeresa zvakati saka nekuda kwezvizvi long term plan yedu ndeyekuti zvibude zvakadai saka taakuzoita chinhu chakati vanhu vogadzirira because nyaya inoita ndeyekuti umwe ainda kunohodha kusouth africa dai akaudzwa aigona kusandura oenda kunohodha hove kana chimwe chinhu zvinowanika munomu but maria aifanira kuhodha nayo ndo yacho yakunzi zvinhu zvacho hazvipindi saka muri kuona kuti tasvika zvakare pakuputsa upenyu hwemunhu kuti achitanga futi patsva saka vanhu vedu vezimbabwe vanhu vanongoramba vachitanga patsva vanhu vatiri kutaura ivavava ndo vanhu vakasapota hondo right toti nyika yauya vakuti taakutanga upenyu esapu yopinda esapu yopinda yoburitsa vanhu vese mabasa youraya zvese zvavanga vaita vanhu votanga zveafresh dhora rodonha munhu wese muzimbabwe pane musi waakamuka asina mari kunze kweivavo vane masimba vakanga vachibhena mari vachiita vachibata madhora ekuamerica vanhu ivavo vakaafektiwa ndivo zvakare vaakusvika pakuti wahodha nekamari kaunako wosvika onzi zvawahodha hazvichapindi zvapererana zvinenge zvakangooma
tinoona kuti munyika makaita kuratidzira pamwe nekuuramwa mabasa mazuva achangopfuura iwaya imiwo sesangano revakarwa hondo makaona here danho iriri danho rakanaka mukuedza kuti vanhu vange vachinzwikwa zvichemo zvavo kana kuti makarisoropodza kuti vanhu vatora matanho asiri iwo pakusvitsa zvichemo
kana vanhu vatadza kuwirirana ndosaka muchiona mumba muchizorwiwa inyaya yekuti vanhu vanenge vatadza kuwirirana asi kurwa hakuna kunaka but pane dzimwe nguva dzekuti vanhu vanokonana kusvika kurwa kwoita sekuti ndiko kungagadzirise kukonana kuripo
kwouyawo mamiriro akaita zvinhu mubato rezanu pf neukama hwaro nevesangano renyu rakarwa hondo yerusununguko vamwe vanoonawo sekunge panenge pasisina ukama hwaizivikanwa hwekuti vakarwa hondo yerusununguko nebato rezanu pf ihomwe imwe chete munoti
zvinonetsa kuti nditaure zvakafanana nemukadzi nemurume vanenge vachiti tiri kuzvara zvedu vana vedu tiri baba namai vemhuri musi wamunokonana umwe wokuudza kuti takagara tisiri tese saka unenge waungozvibvunza kuti zvino zvandakapera chibereko ndichizvara vana saka ndaizvarirei zvangu so zvinonetsa kuti nditi zvakamira so because handina wekudivi remafreedom fighters kana kuti mawar veterans akati haachadi ukama nezanu p f asi kuti kuzanu p f side ndokuri kuti takagara tisiri tese
manga makateerera kuna vavictor matema danda vanove munyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini jonga kandemiiri ndokusiyai muina blessing zulu
tinotenda jonga
dzeinhema ende dzine enhema dzinosvotesa nechikonzero chekuti munhu anotaura izvozvo anenge achifunga kuti vanhu vezimbabwe havana pfungwa havazive zvavanoda munyika mavo vanomirira kuti vaudzwe neumwe munhu kubva kunze
mangwana muchirongwa chedu cheyouth forum tine hurukuro navapromisi mukwananzi vanhu vamutauriri wesangano retajamuka musakanganwe kuteerera chirongwa chedu ichi tombotarisa nhau dzemitambo yecastle premier soccer league iriko mangwana dynamos ichatamba nezpc kariba kurufaro border strikers ichitamba nehowmind kudilovadzimu fc platinum ichitamba nebulawayo city kumandava kuchiti chapungu nemutare city rovers kuascot highlanders ichitamba necapes united kubaba fields sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare vaelias mudzuri vanoti vatsvangirai vachakokera musangano wevakuru vakuru vebato kuti vaone kuti votora gwara ripi varugare gumbo vanoti masangano akazvimirira oga nemapato ezvematongerwo enyika anofanira kutsigirana kuti munyika muve neshanduko tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana anokonekai nemufaro ndini wenyu blessing zulu ndokusiyai mina gibs dube munhau dzechirungu